Kuiswa kwaitu wala slai guana ndoo kuno mzikuriza ngoma nesanu pa umu munu akonzera miri zhonga kusafara panyaya dema election muna 2008 akakonzera nyonga nyonga hapana marizauta akabuda SADC ne African Union zvikabudisa maripoti ekuti atadzabasa tikatarisavo munhu asati abuda pachena kuti achiri kuani here kana kuti achiri musivilian pamapepa avanyora havana kumbotarisa kana kutaura zvehistori yake yekusevenza kuani kutaridza kuti vari kuvanza vheki inofanirwa kunge ichibuda pachena kana vasingatauri kuti murume uyu akambosevenza kuani ari meja vasingazvitauri pahistori pake pane wavari kuda kuvhara kumeso vari kuda kurova imbwa vakaviga mupinyi chaanonzi agona ndechipi 2008 akakonzera nyonga nyonga 2013 vakaita maelections pasina voter roll vanhu vachishandisa mavoter slip 2018 marizauti nanhasi hatizivi kuti purezidendi akahwinha nemangani hatizivi kuti chii chakabuda imomo purezidendi wedu vachamisa vakahwinha ne 2.6 million votes mavhoti akanyunguduka sechando chabuda mufiriji vheki yava kutaura saka isusu tine kunyunyuta nekusafara mainterview acho akaitwa nani vanhu vakakombeta vangani uye vacho vakarudza nepakai ende varamba vanaye vatsaridza kuti ivo vari kuramba vachienda mberi nepfungwa dzanga dziri dzevamugabe munhu uyu haasi wekuti anogadzirisa maelection munhu wemusengabere anoita mavhoti ekusengabere
vachiri manzi titeiwo maonerenyu
pane nyaya dzamaelection zimbabwe ndofunga zvagara zvinongozikamwa misi nenguva kuti ndc haisii yakabvuma maelection chavanobvuma chete ndeche apo pavanenge vachinzi vakahwina asi pavanenge vachinzi vakahwina ivavo vava vavari kusora ivava ndo vanenge vava pamaresults ndofunga izvi hakuna kwatinoenda nazvo tikatarisa kuti hei ndiani ari pamaelections and so forth wedha vasalaigwana vaiva musoja vaiva mupurisa vaiva businessmen vaiva chii handifungi kuti it is an issue yatingatarisa pachirungu iye zvino ndc nyika ino yezimbabwe inorunyararona pamusoro pamasoja havari kuvenga yavo iye zvino nyika inorunyararona pamusoro pamapurisa asingadi kamwe nemdc zvekuti vese vemdc iye zvino vachiita maralizi avo vanokumbira rutsigiro vanokumbira rubatsiro rwamapurisa avasingadi saka nyaya dzemdc kuchema kwavo hachangova chijairira handifungi kuti munhu ari sirius iye zvino pane munhu anotora mdc kuva sirius iye zvino ndofunga munonyatsokuona pamatwitter akaitwa navashamisa vari kutukwa navanhu kuti iwe look ka we want bread and butter issues on the table kwete kuramba uchitiudza icho nechete nechocho saka at the end of the day hapana nyaya yatiri kutaurira pamusoro pamaelections maybe ndingataura pamusoro pamaelections kwokupedzira pakuti hakuna munhu anotenwa kunyika ipi neipi kosi inorana nyaya dzamaelections but unotodzidzira uripo saka iye zvino vasalaigwana munhu atova neexperience yekurana maelections uyezve maelections haahwinisiwi namaofficers maelections anohwinisiwa navanhu vanenge vachivhota kunze iko mdc haingati nhasi iyo yakahwina maelections kana kuti vezeki vanotadza kugadzirisa nyaya dzemaelections kumaprimary elections amacancellors mdc yakadliwa koindwazve kumamps mcd yadii yakadliwa saka handivoni kuti panganguva neduta mupengo ramaelections ekuzonzi purezidendi wemdc ndiye hawina asi kumacancellors vakarohwa kumamps vakarohwa ende vachibvuma kuti kumacancellors takarohwa kumamps kumasenators takarohwa saka nyaya
iyoyofrom
there vamafume mamuchitaura ndakanyarara from there ndokukwidza nyaya yavo kumatare zvikaongororwa zvekuti producer evidence vakakonewa
vamafume
nyaya yekuita kutonga nyaya yemaelection refuri akabva kudynamos dynamos ichitamba nehighlanders vanhu vehighlanders vangapinda here mugraund imomo refuri akabva kuhighlanders dynamos ichitamba Supporters zvedynamo zvapindi muground iroro. Referee wemaelections anokosha. Vasligwana vakatadza kuita referee. Vane divi ravakarerekera. Musapinza mapurisa ese munyaya iyi. Mapurisa tinoziva vari kusupporta president Chamisa kwese kwatinofamba. Masoja tinoziva vari kusupporta president Chamisa kwese kwatinofamba. Mapolling stations aiva mukati memasoja, aiva mukati memapurisa, aiva mukati kwekuma prison. Tinoziva kuti president Chamisa vakahwina. Kwatakaruza ndoo pana vasligwana apa pavakaverenga maresults asiri iyo. Isusu tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakavhotera vaChamisa. Hapana anoda Munangagwa. Kutonga kwa Munangagwa kuri kuvava segavakava.
Vachirumanzi.
Mukanyatsokutarisa mashoko ose atarwa ipapapa. Handizivi kuti pane chino musoro chingavaka nyika ino. Mugaro rugaro ruzivo kuti chii bati iri ragara rinongopopota. Chiri ipotere ndechekuti ZANU-PF nehurumende iripo vari kutaura kuti zviri nani zviri kugadzirisa nyika. Ndosaka muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika. Ivo NDC vanga vachitoshuvira kuti ahadi upenyu hwaoma, asi nemapolisi ari kuitwa negavhumendi ino zvinhu zviri kutoratidza kuti zviri kunaka. Ndosaka muchiona
vachitaireloti
hakusina, ndokutombumba vapera, hapasina chokutaura. Shuwa shuwa mungataro za maelections mwezi uno, maelections ya kuraka pera.
Vamafume hanzi hamudi kujigiwa sarudzo mkangojigiwa munotidza abiri kwa kanama wina munyara.
Zokwadi ivana wangu wabirira kubirira, chavataza kubai ekonomi, nokuti vanokara mari. Hapana nyika yakadai mno Zimbabwe yokuti haichina kana currency yayo, haichina kana pa chibage. Iko zvino vari kuti chibage vaku importa 800,000. Yava nyika yakurambidza vanhu kutengeserana chibage. Ndo hurumende yamunangagwa yava nyika
yakurambidza
vanhu kunge vachigadzirisana mudzimba dzavo vachichengeta mari dzavo. Vakurambidza zvese zvese zvinoita kuti nyika inge ichifamba zvakanaka. Ndokunonzi kutadza kutonga. Iko zvino vongochema kuti Chamisa dai adai, dai Chamisa adai, sekunge vasina kana president. Wese wese vakutongotarisira kuti vaChamisa dai vauya vabetsere nyika. Asi tine shoko rakanaka kumaZimbabwe. VaChamisa vari kuuya kuzobetsera Zimbabwe. VaChamisa vane program yekugadzirisa kuti vanhu vange vachigara zvakanaka munyika yavava segavakava nekuda kwavamunangagwa.
Vachirumanzi, petai chirongwa chedu. Pakaita mutauro wakadai kumasangano akaita seZika, hazvizoite here kuti sarudzo dzinoitwa dzinoramba dzichiita mutauro?
Varume veStudio 7, maelections kana munhu uchihwina munhu una vatsigiri, maelections yawo habiriki. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo.